mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 21 kubvumbi April 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kujima kwa nisa kuwa nesu mchurongwa chedu cha nasi. Ini, ndini tanono kawande, ndini mu Washington DC, ndi chiti ezu ino izuri mchurongwa cha nasi.
Jimbo ye dinde inuraraba ne mvura inuwa ni kwa Murwizi Nyantuwe. Domu nunuwa wani, domu nunuwa zifuyo. Saka wano warikuti kana mukatanga kuchera kolo kunungu. Zino rewa kuti Rwizi Rwedu, Rwashiba mvura ya chaticha kwa nisa kuinua uye zifuyo zedu zinofa. Sezuri kuitika along Deka River, ili kupoli utuwa ne wange Colliery Company.
Vagarive dinde kuwange varikunetsana nekambani yekuChina inoti yakapiwa mvumo nehurumende yekutanga kuchera pedyo nemisha yavo.
No one should be above the law. And today's verdict sends that message. But it's not enough. We can't stop here. In order to deliver real change and reform, we can and we must do more to reduce the likelihood that tragedies like this will ever happen and occur again.
Mutungamiri we America wa Joe Biden vanotambira kuwanikwa aine mhosva kwa Derek Chauvin mukuuraya George Floyd gore rapera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vapane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi mashanu nevana 1554 zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete nezuro asi vanhu gumi nevatanhatu 16 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana maviri ane makumi masere nezvisere zvine mazana maviri ane makumi maviri nezvipfumbamwe 288,229. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine mazana masere nemakumi manomwe nevashanu 37,875. Vapora munyika vachiitawo 35,058. Zvinhu zvichiri zvakaita manyama amire nerongo kudinde kuwange pakati pevagari nekambani yekuChina yeBeifa iyo iri kuti yakapiwa mvumo nehurumende yekutanga kuchera pedyo nemisha yavo. Asi vagari vari kuramba vachitya kutamiswa kubva mumisha yavo zviri kuitwa vamwe kunzvimbo dzakawanda kana pachida kucherwa zviwanikwa. Svondo rapera, vamiriri vekambani iyi vakauya nemapurisa vakatanga kuvaka musasa. Izvi zvakakonzera kunetsana kukuru nevagari zvikapa kuti mutevedzeri wasachigaro vesangano revagari reInde Residents Association varizve mutevedzeri wasachigaro muzanu PF vanevha chuma vasungwe asi vakazobhadhariswa mari yechibatiso. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemigodhi vaWinston Chitando kana vari kunzi chipangamazano chekambani yeBeifa vaJoshua Munyumbwe kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha dzavo dzange dzisiri kudayirwa. Gurukota redunhu reMatabeleland North vaRichard Moyo vanoti mugodhi uyu unobatsira vagari nekuvawanisa mabasa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vanogara munharaunda dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
Pane kambani inonzi Beifa Investments. Kambani yakaregistwa around 2019. ndokubva yapiwa special grant rinonzi rinofanira kuti ritenderwe nemutungamiri wenyika kuti vanochera coal kuDinde kuhange. Saka community yekuhange kubva muna 2019 yanga ichiunganidzwa kuma meetings vachiramba project iyoyo nezvikonzero zvakawanda. Chimwe ndechekuti nzvimbo yeDinde inorarama nemvura inowanikwa muRwizi Nyantuwe. Ndomunonwa vanhu, ndomunonwa zvipfuyo. Saka vanhu vari kuti kana mukatanga kuchera coal kunoku, zvinoreva kuti rwizi rwedu rwasviba, mvura yacho hatichakwanisa kuinwa uye zvipfuyo zvedu zvinofa sezviri kuitika along Deka River iri kupolutwa neHwange Coal Yard Company. Chechipiri, vanhu vari kuti kana mukatanga kuchera panapa, zvinoreva kuti isu takudzingwa sezvakaitwa nhukomarangi, tinenge takunzi chibva ipano nekuti pane kambani.
Pane umbo here wekuti vanhu varida kudzingwa?
Already tiri kuona presence yemapurisa, politicization yeproject yacho iri kuratidza kuti ndokwa zvakananga. Chechitatu, vanhu vari kutiwo kana isusu tadzingwa kunoku, ndonzvimbo yatinoraramira, yatajaira, yatadzidza kuraramira mairi. Vanorarama kuburikidza nekupfuya mombe dzavanotengesa, vanorarama kuburikidza necraft yavanotengesa along the highway. Saka ndochimwe chimwe dambudziko iroro. Rimwe dambudziko zvekare nderekuti pane yatingati cultural heritage site.
Munorevei mungatsanangura?
Inzvimbo yakaradzikwa vana chief nekatambe. Umambo hwanekatambe hunotanga kuma 1920s. Saka pane madzimambo akaradzikwa pedyo neparuda kucherwa nebifa. Uyewo zvekare vari pedyo necemetery yecommunity.
Izvi zvinorevei?
Zvinoreva kuti vanhu vanenge vaakubviswa nevashakabvu vanenge vaakubviswa pavakaradzikwa, hamene kuti vachiendeswa kupi. Saka vanhu vari kuramba. So hurumende yakachiuya nechisimba nebifa iyoyo ndokuvati chitanga ikudrilla. Community yakaungana ichiramba kuti hatisi kuda ikuno. Ndopakazosungwa Never Chuma akanopedza mazuva anenge maviri ari mutorongo akazobuditswa on bail. Saka iko zvino zvitingati draw 6 na 9 vanhu vari kuti hatisi kuda ikuno, machina vari kuti kuno hatisi kuzobva.
Asikava maguhu pasi rose pakawanikwa zviwanikwa kazhinji hurumende dzinopindira kuti pacherwe zviwanikwa zvacho zvinonzi zvinozobatsira kuunza budiriro munharaunda dzinenge dzine zviwanikwa izvi. Pane chakaipa here kuti vekuChina vauye kuzochera marasha?
Ndinoti hongu zviwanikwa zvenyika zvinofanira kuti zvishande kusimudzira upfumi hwenyika. Ndo zvinotarisirwa nevanhu. Asi kana muchitarisa zviri kuitika muZimbabwe, tichitarisa zvakaitika kwaMarange, kwekuti hurumende payakaona kuti kune madiamonds yakatumira mauto nemapurisa nemaCIO vakaita zvavakaita, vanhu vakatorerwa misha yavo ikaputswa, vanhu vakadzingwa munzvimbo yeMarange vakanogariswa kuAda Transau. Nanhasi uno vanhu ivavo vari kutambura zvisingaiti. Hakuna kana achavarangarira.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vanogara munharaunda dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vange vari parunhare kwaMutare naBlessing Zulu weStudio 7. Chauvin Nezuro akawanikwa aine mhosva yekuuraya George Floyd gore rapera. Chauvin wechichena akange ari mupurisa akauraya George Floyd murume wechitema nekumutsimbirira pamutsipa wake kusvika afa zvikakonzera mhirizhonga muAmerica nemune dzimwe nyika. Nezuro dare redzimhosva rakawana Chauvin aine mhosva nhatu dzekuuraya Floyd. Pakaziviswa kuti Chauvin akange awanikwa aine mhosva yekuuraya Floyd, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakafonera mhuri yaGeorge Floyd vachiti vanotambira zvakabuda mudare redzimhosva nekuti zvinoratidza kuti mitemo yenyika inoshanda. va Biden vakazoudza vatori venhau kuti pane zvizhinji zvinofanira kuitwa mukupedza rusarura ganda muAmerica vachiti zvabuda mudare redzimhosva izvi hazvina kukwana naizvozvo nyika inofanirwa kuenderera mberi mukurwisana nezverusarura ganda.
No one should be above the law. And today's verdict sends that message. But it's not enough. We can't stop here. In order to deliver real change and reform, we can and we must do more to reduce the likelihood that tragedies like this will ever happen and occur again. To ensure that black and brown people or anyone, so they don't fear the interactions with law enforcement, that they don't have to wake up knowing that they can lose their very life in the course of just living their life. They don't have to worry about whether their sons or daughters will come home after a grocery store run, or just walking down the street, or driving their car, or playing in the park, or just sleeping at home. And this takes acknowledging and confronting head-on systemic racism and the racial disparities that exist in policing and in our criminal justice system more broadly. It was a murder in the full light of day, and it ripped the blinders off for the whole world to see the systemic racism the Vice President just referred to. The systemic racism is a stain on our nation's soul.
Avo vange vari mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vachitaura nevatori venhau. Gweta rinowira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vaudza Studio 7 kuti kufona kwaitwa navaBiden kumhuri yekwaFloyd chiratidzo chekuti mutungamiri wenyika anonzwisisa zvinorwadza vanhu. Tabata vaMasie kuti tinzwe maonero avo mukubatwa kwakaitwa nyaya iyi.
Pane mhosva yandiona senge chinhu chataichiexpectawo semagweta because nyaya yacho yainge iri pachena zvayo kuti akauraya munhu in the public view and maarguments aizodzwa mukoti anga achingove maarguments ekuda kubvesawo defense yake on technicality. Mutongo wacho maonero aita jury zvinhu zvandingati pamutemo zvinhu zvazviri expected. Munhu akaurawa haana kufa ega, saka ndingati pa judgment chayo chayo yaiswa pamutongo wacho handioni senge pane chinhu changa chitoshamisika. Anga abatwa asina mhosva zvaitozoshamisa.
Sekuona kwenyu, munofunga kuti nyaya iyi yakabatwa zvakanaka here kubva pekutanga?
Handiona senge yakabatwa zvakanaka and inotaridza kuti justice system yekumatare inoshanda kuno.
Kuwanikwa kwaShovin aine mhosva kuchachinja zvinhu nenzira ipi maererano nekuita basa kwemapurisa uye ukama hwemapurisa nevanhu?
Ndinoronga kuti nyaya iyi inogona kuva ine kakuda kuchinja zvinhu muno muAmerica, but chandinoona ndechekuti nyaya yandikati relationship between mapurisa especially nevanhu vatema vanenge vachisuspectwa kuti vakometa macrimes, chinhu chokuti chinoda kunyatsokugadziriswa chichienda deep into nyaya dzetraining yemapurisa. Unokwanisa kutongwawo uchienda kumajera uchinotongwawo.
Saka vaMasie, chii chatave kutarisira mukupetwa kwenyaya iyi apo Chauvin abatwa aine mhosva?
Iko zvino koti yati iri kuda 8 weeks kuti ichipedzisa nyaya iyi. Saka chakuchitevera manje inyaya yekuchipwa yatingati sentencing, kuti koti yakuchigara pasi manje yochiita so maguidelines ayo nemaererano nemabatiro aitwa murume uyu inonzi mhosva. So koti since abatwa nenyaya 3 dzaabatwa nadzo, ane kwasa kupiwa mutongo uri up to I think panzese urungwa kuti up to I'm not sure if I'm not mistaken 40 years ari mujere, but for each offense. Saka apa nyaya iri kuitika ndiyo kuti anzi isichanzi kuda zvatikuexpecta ndozvokuti mutongo uyo unowanzi urane concurrently. Saka zvisingarevi kuti achasevha 40 years for each crime, angangonzi 40 kana 2020 obva angozosevha ese pamwe chete. Saka tichangoona kuti koti ichatara kudik, but the next stage yanyaya yachi yekuti achipuwa mutongo wake kuti achagara mujere kwenguva yakareba sei.
Vamasi, pane chidzidzo chabuda munyaya iyi here?
Ya, chokwadi chidzidzo chabuda munyaya iyi inyaya yekuti police brutality or death in custody ichunhu chisingangowanikwi kunyika dzimwe dzepasi pasi dzinowanika nango even muamerica muno. And police brutality yacho inenge ichida kugadziriswa nekudzidzisa mapurisa atingati mahuman rights. Chidzidzo chiripo ndechekuti vanhu vane simba and mahuman rights anofanira kukosheswa and mapurisa anofanira kudzidzisiwa nyaya idzidzi kuti zvinhu zvakadai zvisaitike futi.
Mutungamiri weamerica vajoe biden vafonera mhuri yageorge floyd vakavabudza kuti vari kufara nezvabuda munyaya iyi. Zvaitwa navabiden izvi zvinorevei kumhuri yavafloyd?
Zvaitwa navabiden zvinhu zvinopa kuremekedzawo kumhuri yekwafloyd kuti mukuru wenyika anga achiteedza nyaya iyi nekukosha kwayo. And zvinhu zvokuti even zvinosetawo futi example pasi rese kuti mukuru wenyika anenge ari so concerned about zviri kuitikawo mumatare edzimhosva. Ndingati nekukosha kwangu kwakaitawo nyaya iyi zvinhu zvanga zvichitarisirwawo kuti tanga tichanzwa something chakachipa kuna president, but takasina kunyanya kutarisira kuti vanga vachafonera mhuri yavo ofuchi zvinhu zvatino zvinhu zvinopa kuremekedzawo futi kuofisi yavo semutungamiri wenyika muamerica muno.
Zvinorevei kumatongerwo enyaya dzemumatare nekuti kashoma kuona vatungamiri venyika vachitaura pamusoro pezvaitika mumatare edzimhosva?
Ya, ini ndinoona sekuti zvinhu zvakakosha pakuti paitongwa nyaya iyi hatinambonzwa zvakanyanya-nyanya zvaibva kuofisi yavo nekuda kwokuti matare edzimhosva anofanira kutongo nyaya asina kapuresha kanenge kachibvawo kunavo mumapato ehurumende. So kuzotaura nyaya iyi yazopera zvinhu zvinotaridza kuti mainstitutions emuno muamerica anofunctiona zvakanakisa achipanana mukana wokuongorora nyaya sezvainenge yakaita pasina kakumbunyikidza kana kakufosekedza kana kakupa pressure kune vatongi vanenge vachiona nyaya iyi. Saka zvaita nava Mr. Biden zvokumirira kuti nyaya ipere itongwe kuti vazopawo kana maonero avo kana vazotaura nemhuri yekwageorge floyd zvinhu zvinopa kakuremekedza mainstitutions emuno munyika.
Avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakennedy masiye vari parunhare kutexas nestudio 7. Masangano anorwira kodzero dzemadzimai anosvika gumi nemanomwe emunyika akabatana nechishanu chadarika akanyora tsamba kuhurumende achikurudzira kuti ibvumidze kuitwa kwesarudzo dzekutsvaka zvigaro zvisina vamiriri kana kuti by-election. Hurumende yakamisa kuitwa kwesarudzo idzi senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 munyika. Asi masangano aya ayo anosanganisira reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, Self-Help Development Foundation, Women's Institute for Leadership Development, ne Girls and Women Empowerment Network Trust anoti zviri kuitwa nehurumende zviri kutyora kodzero dzevanhu dziri mubumbiro remutemo wenyika. Masangano aya anoti matunhu makumi maviri nematanhatu kana kuti 26 ari munyika haana humiriri muparamende, pamwe nemawadhi angangosvika makumi masere haanawo vamiririri mumakanzuru, zvichitevera kushaya kana kudzingwa kwevaiva nezvigaro izvi. Mukuru weWomen's Academy for Leadership and Political Excellence Muzvare Sitabile Dewa vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vakasvitsa gwaro ravo kuparamende kuZimbabwe Electoral Commission, kuofisi ya gurukota rezo utano, pamwe ne kuofisi ya mtungamiru enyika uye vano tarisira kuwana minduro chirunguwa sondorino.
Isusu se waupi kubatani zira ne mawema Women's Rights Organization anushanda pa kupromota nyeheze demokrasi ne kuparticipate kwe madzimai mnyeheze ma elections. Takabatana tikabuda ne statement ya taka release iyo ya tru kukurudzira hurumende kunyanya Ministry of Youth kuti ibvumidze kuti mabai elections aitike muZimbabwe izvo zvinoenderana ne constitution of Zimbabwe sezvo munoziva kuti kubvira last year pakatanga COVID-19 pakaiswa mutemo wokuti mabai elections ese ambosuspendwa saka pane ma MPs nema councillors vakadzingwa munozenya dzanga dzichitika ku MDC nevamwe vakashaya saka isusu tikona zviri zvinhu zvisina kunaka kuti mabai elections angosuspendwa zvisingazika nokuti achaita rini izvo zviri kutyora bumbiro remutemo iro rinotsidza kuti mabai elections anofanira kuitwa after 90 days mushure mekunge munhu ashaya kana aresaina kana adzingwa.
Gwaro, makarinyora rini uye makatorisvitsa here kune vamuri kutarisira kuti vange vainaro?
Hongu, takarinyora izvezve. Rinakana mazuva tarinyora and takarisubmitawo kuparliament, takarisubmitawo kuZimbabwe Electoral Commission, takarisubmitawo kuoffice ya minister wehealth, takarisubmitawo kumutungamiriri wenyika. Saka takangomirira kunzwa kuti vanoti chii pamusoro pestatement yatakabuditsa. Isusu takaona zviri zvinhu zvisingabude zvakanaka kuti nzvimbo dzakawanda izvozvi tine more than 26 constituencies and more than 80 wards asina makansellers nema MPs sezvamuri kuziva takatarisana nedenda recovid-19 saka anenge achimiririra nzvimbo idzodzo pakumake sure kuti vanhu vari protected kubva kudenda recovid-19 panenge pasina and mukatarisa masangano akabatana aya ari 17 madzimai ari kushanda achifamba munzvimbo dzakasiyana-siyana achikurudzira madzimai kuti atorewo maleadership positions so tiri kuona kuti kuvharwa kwakaitwa maelections kuri kuvharirwa madzimai aruda kukwikwidza tinoti maaspiring women leaders aruda kukwidzawo kuita macancellors nema MP saka tiri kuti bhani rikasumudzwa zvichawanisawo madzimai aya mukana wakaenzana wokuwanikwa vachikwikwidza mumatongerwo ezvenyika kuti tikave gap ramunongoziva kuti Zimbabwe ichiri kumashure panyaya yegender equality gap saka tiri kuona kuti mukana uyu unenge wakatinakirawo kuti madzimai akwanise kumirawo achikwikwidza murunyararo.
Avo vange vari mukuru wesangano remadzimai reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence Muzvare Stabile Dewa vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga. Ngatiendei kuna Marvelous Muhlanganya huye tinze zvaainazvo pa Let's Talk ngatikurukurei.
Yave nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevatsigiri vechirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nemusi wechishanu chichikokerwa neni Marvelous Muhlanganya huye.
Tichiti makasimba here kune vese, indoinzwa Ingrid Muhambi inoshandira muno muAmerica kuti registered nurse. Ndinoda kutsanangura kuti pandakarwara nayo COVID ndairwadziwa soro, chifuva, kungorwadziwa muviri wese zvokuti ndakati ndikapona handisi kuda kupfa ndakanzwa kurwara kudaiwo so futi zvakare. Saka ndakaruza kutest ndaisa kwanisa kutyudya chikafu kuti ndisi kuti chikafu chokuti kunyatsotesta zvakadii ndasakakwanisa kufemeredza chikafu zvazvisi kunhuwirira sezvabanhuwirira zvofanira kuita nanhasi ndichiri kutambura nenyaya yekuti zvinhu hazvisi kunyatso kunhuwirira kana kunhuwa hapana chandinonokuita. Vaccine payakauya handina kurega kuenda ndakaenda ndototi kurwadza kwacho chirwere checovid ndakaenda ndikandobayiwa jekiseni rekutanga ndakapuwa Pfizer vaccine runopuhwa kaviri saka ndakaenda pekutanga the first day muoko wangu ndo wega waingurwadza pana chimwe chakambonyaya kunetsa sirika kechipiri ndikada rechitura na 2 weeks later ndikada kudzokera ndikada kupuwa vaccine rechitu ndikaita kungoita machills mbiri panangotora paracetamol panarorarama the next day hapana zvakanga zvatopera ndizvozvo nanhasi ndiri kunzwa musha hapana chimwe chiri kumbondinetsa chandinga chakabva kune covid saka torai mavaccine kana manzi auya
tafadzwa tasa
ndiripo DRC ipa ndikushaira ndikibva kunana Mozambique ndiuya kuno kunana DRC ndichienda nekunana South Africa tinoda
zvino pa Mozambique apa zvapane hondo hakubatikana here nehondo irikweyo
wetisa mwana wababa kutaura kuti rijeni yatiri ndiri kuafecta ndakasangana naye ndakurozvisa maoko yamwari nevakuru vevetadhatu dai vangoenda kusoro pamwe chete vakatia kuganhura dakutati rapararira nenyika
asi zvii zvamuri kunzwa kubva kune vamwe vari munzvimbo iyoyo
kufambira kunana Zeira vari munzvimbo yezeira vari kungotaura kuti hangatingona matai kuti zvinezvi zvisasvika kwatiri because nezeira nekune dambudziko rehondo pane kanenge katinhambwe kadati kurei kadati rebei kumwana wokumusa hapana kusina muzimbabwe ukatendera iyoyose endeni pandiri panapa nezvizvizvi navo mazimbabwe vari kutoshanda mumamaini emunhu
Makadini makadini muri yeZimbabwe zita ndinoitwa Gladys Sindi kumusha ndinobva kushamba kwabushu asi ndiri kuno chigara hangu munombotsvana ndiri munzvimbo yematsvavisi ine hangu ndine chichemo kuvarairidzi kumaticha edu iko zvinoizvi maticha aro akasaenda kunodzidzisa vana yawa nhamo yedu futi isu vabereki tiri kubvisa maschool fees asi mwana ari kunzi ari kuendawo chikoro asi ari kusvika kuchikoro hakuna ticha taikumbirawo hurumende pakuda yatipindira yagadzirisa tinoziva kuti upenyu hwakaoma munyika yedu yezimbabwe asi ngavagadzirise pakati pematicha nevana dambudziko riri kuitwa rine maticha rekuti mari iwedzere ndiro dambudziko rataanaro zvesu vabereki rekuti ndichatsvaga mari yeschool fees yakawedzerwa ndonobhadharira mwana asi mwana haasi kukwanisa kunowana zvidzidzo zvake zvakakwana mukirasi haasi kunosvika mukirasi muina ticha asi kuchikoro anonzi ngauya akabata mari yake yakadii yakakwana saka taakuchemawo ipapo dai hurumende yapindirawo tagona kubatsirwa pavakati pevana nematicha varayiridzi nevabereki zvaatobata vana nekuti vana havachisina dzidzo yakakwana
Makadii tichemafe muri kutaurawo naJennifer tiri kuno kusouth africa kueastern cape ine ndinongochemawo kuti dai vanomiririra dzimwe nyika vangotisunungurawo munyika yedu yezimbabwe because zvinhu zvakaoma wedu wei mukatarisa iye zvinoizvi even masalaries ari kupiwa vanhu haasi kutombofadza kana vanhu vari kudzvanyirirwa zvakaoma even mapurisa acho ari kushanda but haasi kutomborida basa racho asi nenyaya yekuti vanenge vachitotyawo kufa ndosaka vachishingirira zvekuti dai pangowanikwawo vanobatsira semabatsirira avakangoitawo zvakaitwa kumozambique seizvezvi kumozambique kwakaita hondo zimbabwe ikanopindira ikoko tanzwa neuranda muri kurwadza muzimbabwe hamusi kutombonakidza zvachose izvezvi chero ukatumira mwana mari haachatomboziva kuti anenge chiinayo vana vava kungoita zvisina maturo nemari dzacho nenyaya yekuti vari kutovhiringidzika neunhu huri munyika medu saka ndotongochemawo kuti dai zvasvibira dzimwe nyika dzangopindirawo tabatsirwa weduwe nokuti zimbabwe yacho haichambonakidza kana kutotore mwana wezimbabwe munomu zvakutonyadzisa kana kusekesa chaizvezvo yakutoita kunge nyika isina kana basa kana chikoro chatakadzidza chese chakutoshaya basa saka ndotongochemawo kuti dai vabatsirikana vamwewo vapindira
ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera vateereri mazuva ano nhamba dzekuti mutumire mameseji enyu hadzisi kushanda zvakanaka tichakuzivisai kana zvese zvagadzirisiwa zvekare sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vagari vekudhinde kuhwange vari kunetsana nekambani yekuchina inoti yakapiwa mvumo nehurumende yokutanga kuchera pedyo nemisha yavo mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanotambira kuwanikwa aine mhosva kwaDerek Chauvin murufu rwaGeorge Floyd. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tivai nesuwo zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.